Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoenderera mberi nekusunga vanhu pamberi pemusangano weSADC. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo wanga uchishandiswa kupwanyirwa vanhu dzimba ubviswe. Tichakupai zviri kubva kuma Olympics uye zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vachiri kuenderera mberi nekusungwa pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Izvi zvinotevera kusungwa kwava Calvin Muvei vekumasvingo nezuro vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire pachaitwa musangano weSADC uyu. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 161 vasungwa pamberi pemusangano uyu. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vaudza Studio 7 kuti vakatobuda munyika vachitiza vachitarisira kudzoka kana musangano uyu wapera sezvo vachiti munyika maberekera ingwe. Muguzeya nezvenyaya yekusungwa kwevanhu iyi tabata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti sinzwe divi rehurumende.
Mindura yangu ndeyekuti muhurumende mune mapazi akawanda. Tine bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika rinove kunotungamirirwa navakazembe saminista kumapurisa. Basa ravo nderekuongorora kuti vanhu vari kuteedzera mitemo here. Vakaona munhu asingateedzere mutemo vanosunga.
Ko vari kuchema chema kuti zviri kuitwa izvi kutyora kodzero dzevanhu nekuti dzimwe nguva nyaya dzacho dzinenge dzisina kunyatsotsvikiti dziri kusungirwa vanhu.
Tazonzwa uyu akamokera aruko asingaone kuti zvii zvainyatsoitika akutaura kuti ko munhu asungirwe iye anga asipo pasungwa munhu. Asingade kuti nyaya yacho iende inoitwa mukoti munove ndimo munofanirwa kunge muchiitwa nyaya dzacho. Unobva watanga kuzvibvunza kuti aishi. Ko ivava vaakutaura kuti munhu asungirwei vanga varipo here pasungwa munhu. Uyezve ivo vanotaura nezvekuti munhu asungirwei ndo vanotaura zvemarights kakuti munhu anofanirwa kupiwa mukana wake mukoti kuti ataure nyaya yake kuti handina mhosva kana kuti anobatwa nemhosva. Saka shungu dzaita vanhu dzekuti vanhu vasaenda kukoti vobva vazvibvunza kuti kodzabva kupi.
Ko imiwo se gurukota rezvemitemo munopinda papi panyaya dzakadai apa nekuti matima mapurisa ari pasi pavakazembe kazembe.
Saka inini saminister of justice munhu akasungwa handipindire. Ndinozoongorora kana taona kuti mabudiro aita zvinhu ari kuratidza kuti pane zvisina kunge zvakamira zvakanaka zvaitika ndopo tozobvunza. Asi ukamanyirira unenge wakuzviita kuti ndiwo amupurisa ndiwo amuchuchisi ndiwo amutongi vozotanga manje kuchema kuti aminista uye ari kupindira pese pese.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika izvi.
ndori nyere dambu zikoro urwere watinahu nika enga njino kwa nisa kundi ichi shiko paino fana kushika kana ine kujunja kata feshishu nozo angu weza NPF kura kiza kunya nyo pusa kwa wano manyo achita wala minanda kwa wazo kato kita sadak
munga jege saire papo vacha miso
sadaki ino famba ichi gazo kunyika ichi rote ya kunyika daka siyana siyana mkana we Zimbabwe wanga usangu shika yake jino asi muna aliku gazwa inyika aliku gazwa asi nyika yego niku gazwa ini mapere mbuzi kana kugazwa ini urwere wakadae nukutu ukano gaza unorwara tunopatea isa chikosoro chia ne gosoro ria niti urwere chia ilese msada kisaka tunati shikati nishuwezi usutu nishakadae ishi nishukutu wana timba ane amwewezi anusungwa wane mbuni kizwa nijume zimuja tina azusi sinabasa makwapa makwapa dosa kandaka tiki imini wa mnangagwa ni wangu ya zani pia lano naso kuti mnogo na huzi niswa kini yani farangupa nikangai kati wezo kuhimba 2030 ndichangi ndi report 2030 na kuwe jera au gono kuti waba oda kuwe jera zezo kubapa msoro pe kubayko muna haba ari sabuko ono wani kwa hawa mambo muna haba ari mudikoni tono mkaza usho kundi wa abisho haizi kereke ini ya uwe wapusa wapusa
kwa hiyo mashoko awa mnangagwa yekuti vacha siya panupera timu yao maka atambira ose
ini ya msenga bero kwa wajuti andisi kuzurora iya ita msenga bero usa mkerera mulo nyumburi siri wa mungu ipapa hapa ni msenga bero uyo atikerera zunza kada resu tunoziziya kutimane maitira aki msa kerera mashoko tarisa ezito tarisa e marongero mulo mkati wanofambu wa chita ura wese ya karungo chita nekuda kwao vanenge vakachokwa vakabikwa kungo zvipendani zvapakwa zvihweruwe zvakagara zvakakwa kare
vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Dare repamusoro re High Court rakabvisa zvimwe zvikamu zvemutemo we Regional and Country Planning Act zvinoti section 32 ne 37 zvange zvichishandiswa nemamwe makanzuru kupwanya dzimba dzevanhu pasina mvumo yedare sezvinosungirwa nebumbiro remitemo kunyanya section 74 inopawo vanhu kodzero yekuti vasangodzingwa pavanogara. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare muna 2020 nesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust richimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izvi zvakatevera danho rekanzuro yechitungwiza rekuda kuputsa dzimba kuSt Mary's Zengeza Seke nenyatsime. Dzimba idzi dzainzi dzainge dzavakwa pasina mvumo yekanzuro. Kunze kwekanzuro yechitungwiza vamwe vakaendeswa kumatare ibazi rinoona nezvematunhu rinotungamirwa nava Daniel Garwe gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Hatina kukwanisa kubata vaGarwe kana amai Mabhiza kuti tinzwe divi ravo asi tabata mukuru weChitrust muzvare Alice Kovea.
Tirikutambira mutongo uyu nemufaro nekuti kanzuru chaiyo kana kuti malocal authorities anga achitishungurudza. Nhasi taingomuka kuine oda yekunzi tirikupwanya dzimba mangwana wombomira nhasi mangwana wotaura zvekare kuti tichapwanya dzimba zvekuti kugadzikana chaiko apa sisina.
Tikunzwa makanzuru achichema chema kuti dzimwe dzimba idzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Dzimba dzoda kupwanywa idzi dzimwe dzedzimba dzakabhadharwa kana kuti vane mastands vane mareceipts ekubhadhara kukanzuru vamwe vakatombobhadhariswa regularization fee inoita ma 11,000 vamwe vakatobhadhara zvese zvaidiwa. Ndo pane dambudziko redu kuti kunoda kuzopwanywa sei dzimba iyo kanzuru ine mareceipts uye zvekare panovakwa dzimba idzi kanzuru inenge ichiona inenge ichinzwa inenge ichiziva asi havatore matanho nekukasika munhu asati apedza kuvaka dzimba dzavo.
Mutongo uyu hauna kunonoka here tichitarisa kuti panenge patopera makore mana chaiwo?
Nyaya iyi takai yakaenda 2020 mushure mekunge ndasungirwa nyaya dzekupwanywa kwedzimba zvekare nepekutengesera Dopaka enda nyaya hii. Kuti titi ya nonoka tufunge kudaru. Nekuti tantine stop order angaichi misa kupukanywa kushika mutongo iwa hui.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust, amai Alice Kuvea vari parunare muHarare. Vamwe vanoita zvemitambo vari kupomera mapurisa mhosva yekuvarambidza kuita mabasa avo pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare svondo rinouya. Hurumende yasunga vanhu vakawanda ichivapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana. Mapurisa ari kuramba hawo kuti ari kurambidza vanhu kuita magungano achiti vanofanira kutanga vapuwa mvumo. Mutorerwe nau Pasmon Lovu anotipanya inotevera.
Mumwe mwimbi wemusambo wembira anogara muHarare adakuzikanwa nekuti Gwenyambira akambomeswa kuita gungano rekuparura damba refurake kana kuti album launch pane imwe nzvimbo inoitirwa zvemitambo muguta guru svondo rapfuura. Anoti achazozivisa nezvemazuva eurongwa hwake munguva inotevera.
Kupostpone kwakaitwa album launch redu. Asi munguva inotevera tichange tichikuzivisa izvedu kuti tichange aita musi wakati.
Vamwe vakakanzura mashowa avo svondo rino vanosanganisira muimbi Hope Masike uyo ange akatarisirwa kuimba musi wechina panzvimbo yeAlliance Francaise. Hope haana kuda kupa chikonzero chaita kuti ambomira kufadza veruzhinji. Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano revaviri Creative Muzvare Teresa Muchemwa vanoti kukanzurwa kwemashowa kunokanganisa ukama pakati pevatambi nevatsigiri vavo uye vanenge vashandisa mari mugadziriro idzi.
Kureva kuti vanhu vanotanga kufunga kuti ma artists as usual havavimbiki navo, so we lose out ne audience iyoyo handitika.
Asi mutambi ane mukurumbira achitungamira sangano reRooftop Promotions aDev Skuja audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji muchikamu ichi vaenderere mberi nemabasa avo, akati mitambo yavo yose yavari kuita panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare haisati yambomiswa pare zvino.
Basa redu ndirokutoratidza mitambo nekuhosta maactivities ane chinokuita nemaartist. Saka hatina batambo sangana nazvo, tinongonzwa kuma chingozvitaura.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nebato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHerbert Chamuka vanoti zvinoshamisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kugadzikana nekuda kwegadziro yemusangano weSADC sezvinonzi ndiko kekutanga kuitirwa munyika.
Zvinotishamisa zvikuru nekuti vamugabe vakatombogadzwa neSADC asi havana kushungurudza vanhu kusvika pakadai sezviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa neZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Commissioner Paul Nyati, vati vanoita zvemitambo havarambidzwe kuita magungano avo asi vanokurudzirwa kutevedzera mutemo.
Vanoda kuita zvavada kuita vatevedzere mutemo. Vakatevedzera mutemo hapana dambudziko.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vauza Studio 7 kuti vari kuita ongororo yekuona kuti avo vari kukanzura magungano avo vari kuita izvi nekuda kwavo here kana kuti pane zvinoda kugadziriswa.
Isusu tiri kutowedza kuinvestigata kuti zviri kubva nekupi. Tatonyorawo masamba kuti tikwanise kuwana position yatinoadvisa naarti.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rodzi vari kuti havo vanoita zvemitambo vanofanirwa kutora mukana weSADC kushambadzira Zimbabwe. Asi vamwe vanoti vaimbi vashoma ndivo vari kupiwa mukana uyu sezvo muHarare moita kunge makaberekera ingwe kunyanya kune vanofungidzirwa kuti vanoshora hurumende. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekushungurudza vaimbi vanofungidzirwa kuti havaimbe zvekupembedza hurumende vakaita sa Thomas Mapfumo na Wingi D. Nekuda kwekupinzwa kwemapurisa Mauto nevasori mumigwagwa, vamwe vanhu vave kutyawo kuenda kunzvimbo dzemafaro kana kufamba usiku. Pasina kupa umbowo, hurumende inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Asi zvekupamba vanhu, kuvaita kafira mberi nekuvasunga uye kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso zviri kushorwa zvikuru nevanorura kodzero dzevanhu pamwe nenhumwa dzeUnited Nations. Vatungamiri venyika dzeSADC vari kutarisirwa munyika musi wa7 Nyama Vuvu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti Israel yauraya vanhu makumi matanhatu apo ndege yenyika iyi yabhomba chikoro change chishandiswa senzvimbo yekupoterwa nevanhu vari kutiza hondo yave nemwedzi gumi. Pasina kupa humbowo, Israel yati yabhomba kamba yechikwata cheHamas yanga iri pachikoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchinga mizai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Gamuchirai Mushavi avo vanova ivo nesangano ravo rinonzi Gamu Foundation. Muzvare Mushavi chizvarwa cheZimbabwe chinogara icho kuGermany asi vari kushanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha uyezve zviri muSouth Africa zvinotambura. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Mushavi. Mungatiitsana nguruwo kuti makafunga sei kuti mutange sangano iri reGamu Foundation?
Gamu Foundation is just a foundation. Ndangangofungawo impact ndakatanga ndichibatsira vanhu. Ndakangouya mumwoyo mangu kuti munhu anongouya achikumbira kana kuti mumwe asina kukumbira ndongoona tine tinobva kusvika. Then kusvikira ndazongoti anetisa open in the foundation.
Mataura imi kuti makafunga kutanga sangano renyu iri rekubatsira vanhu, munobatsira vanhu vari kupi nekupi?
Vanhu vandobatsira, ndingati ndobatsira vanhu vari Kumba, mainly in Zimbabwe. Tinobatsira vana vechikoro vanenge vane manyudzi ekuti vada masukuzi, vari kuda mabhuku, vari kuda mayunifomu, masukuzi. Ende pamasukuzi, long as uri sukuzi, because mumwe anotouya achitotumira kuti tichigamo, mwana wangu ari kufanda kunyora form 4 ende ndichikwanisa kubhadhara mari yeexam, ungandibatsirawo here? Ndichitongobhadhara something kuti mwana aone kunyora. Inombobatabatawo kuSouth Africa. MuSouth Africa ndinotenga futi chikafu. Tine vanhu vaya vanogara mumasiti, even vanoenda kumabasa, vanonoenda kunotsvaka mabasa, vanoswera vakagara mumaindastries vasina kana chavaisa mumuromo. Saka tinongoenda ikoko takatakura chikafu, madhiringi, chingwa, chisi, tongosvika tichibira ipapo, votonoita fii yavo, vachigamuchidzwa chikafu, vachidya ipapo.
Munoshanda nevamwe ikoko kuAfrica kwakadai sekuZimbabwe nekuSouth Africa here kana kuti munozviita muri kwamuri ikoko?
Inini ndinogara kuGermany ndokwandobva. Ati kuHarare ndinaye wandoshanda naye kuHarare, anogara kuHarare ndinaye, nekuBulawayo ndinaye, nekuSouth Africa ndinaye.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchishanda nevanhu vari kumusha muchivapa rubatsiro semudzimai?
Hei, hazvisi nyore, handisi kuda kunyepa, hazvisi nyore bati. Ndakangozvipira kuti ndo zvandoda kuita. Maybe it's just ecalling yandinayo yekungoda kubatsira, but hazvisi nyore kutaura chokwadi nekuti inini ndakadai nditoriwo nherera iri yakasarawo nenherera zvemasiblings angu theopasaui vakandipira vana vavo. I'm taking care of them. Nevangu vana is a single mother. Nekuzobatsira kuti vamwe vandisingazivika musoro.
Saka chii chinokupai shingiso yekuti murambe muchiita izvi mataura imi kuti muri zvinherera uyezve muri kuchengeta vamwe vana vemasiblings enyu kana kuti hama dzenyu dzakatisiya?
Handizive kuti chii chinondipa shingiso, and I cannot say izvi. And handisi munhu uya wekuti ndiri financial stable zvekuti ndine mari iya inoshamisira. But ndakangozvudza kuti ndati ndichi yandowana ndiyo yandongokutongokamurira naipapo, yekuti iyoyo yandinayo tongokamurira naipapo, because ndino ziva kuti ukaona munhu achikuvinga kuti kuzidamu uchiona pakadai ndine dambudziko rakadai 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 aanganyepe kuti amuna wenzi ndiudza problem yakadaro because handizivi nemi handimuzivi so ndo zvinongondipasimbiso kuti mwari ane chinanga mwari anoziziva kuti wai ndakangofunga kuda kubatsira
vanenge vachida kuti vaone mabasa amuri kuita kana kuwanawo ritsigiro kubva kwamuri vanokubata ipapa
kune Facebook page ndorandoshandisa kazhinji rakanzi Gamo Foundation ndine mapiji 2 rimwe rakanzi Gamuchirai Mushavi paFacebook vanhu vanotanga vonditsvaga kuFacebook tozotangira ipapo kuti tozosidzana paWhatsapp Facebook rinonzi Gamuchirai Mushavi then ne Gamo Foundation Gamo Foundation ana rubatsiro anoenda kuGamo Foundation ndokwaanonokusangana nenyiko kukutotaurira toona kuti tinobatsirana sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa chirongwa chiri kufambwa nacho nesangano replatform for youth and community development chekungoma icho chakanangana nekudzivirira mhirizhonga yemuzimba ngatinzwe uri kuraya taita nemukuru wesangano iri vaClaris Maduku
Makadini mkoma Jonga, makadini mhuri ya Zimbabwe. No dakara kusangana zvakare pachirongwa chedu pano pa Studio 7. Tiri kufamba se platform for youth and community development nechirongwa chekurwisa mhirizhonga kana ribongo zvizvo rinowanikwa mudzimba yatinoti nechirungu overcoming gender based violence. Takaipa musoro wenda yeprogramu iyi kuti kungoma. Kungoma haisi ngoma yekuridza asi kungoma izwi ratakatora kubva kutika zvechishangani kana kuti machangana. Zvinotaura kuti nguva yemadzimai paya pavanenge vakuenda kulebha vanogarira kuti mwana asida kuzozvarwa. Kariro iyoyo yekuti haakuda kuzvara mwana ndiyo inonzi kungoma. Izvi zvinoenderana netsika dzedu nemagariro sevanhu vandau kuchipinge yekuti kuzvara mwana chinhu chinokosha zvakanyanya. Umwe naumwe mukati nemhuri anokondirubhita kuti mwana abude zvakanaka, mwana azvarwe zvakanaka. Mukadzi ndopaanenge achinyanyopuwa kukosha kwake nekuti akwanisa kuunza upenyu mukati nemhuri, upenyu mukati nenharaunda. Saka nguva inonyanya kukosha vanhu kadzi inguva yavanenge vakuzvara vana. Saka tokupa musoro uyu wekuti kungoma nekuti chirongwa chedu chinenge chichida kukoshesa vanhu kadzi, chichida kukoshesa madzimai nekuti nharaunda zhinji zvimwe zvivangaita kutamba asi panguva yemukadzi paanenge ada kuzvara mwana ndopaanonyanya kukosha zvakanyanyisa mukati meupenyu hwake semunhukadzi mukati menharaunda.
Chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei vaMadhuku?
Chirongwa ichi chekudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba gender based violence chiri kutambirwa zvakanyanya nenyaya yekuti isusu tiri kushandisa foundation yetsika nemagariro dzevanhu vemuchipinge. Saka vanhurume vari kufarira kuti patiri kubva napo hwaro hwatiri kushandisa ndehwekuremekedza yatingati indigenous knowledge system kuti kubvira kare nakare manharaunda edu kana miganga yedu vanhu vane maitiro avanga vachiita kana vanhu vasiyana kufunga kwavo kana vasiyana maonero vaishandisa yatingati the extended family. Tiri kunyanya kuona kuti patakamboita tsvagurudzo ndeyekuti dzimwe apusi dzaimboshandiswa dzakasiyanya kushandisa yekungoma iyi ndiri vanhu vaingoshandisa mitemo iripo yekuti mitemo yekuti yatingati human rights based approach. Saka pane pamwe payaiita kunge varume vanoona kunge yaakuvadzvinyirira iri kuvabvisa nyanga havasina simba vatorerwa chimwe chigaro changa chinazvo yekuti vakadzi vanenge vakunyanya kuziva kodzero dzavo pese pese vakuti awa idhiko dzero dzangu izvakabva zvaita kuti pane zvimwe zvikamu violence yacho yobva yawandisa zvakanyanya ichienda kumatare ichinogadzwa dzisimwe dzacho dzisingaperi vanhu vachipedzisira vakuita madivorces saka nekupinda kwatiri kuita neapproach iyi yatinenge tichishandisa tsika nemagariro sefoundation yekugadzisa nyaya dzinenge dzichiitika varume vari kufara nazvo nekuti vari kuona kuti aiwa magariro avagara vachiita kana kuita kwavangagara kuchiremekedza tsika ndokwatiri kuisa pamusorosoro saka nekudaro zviri kutambirwa nekuti its a refreshing approach kumacases anga ari kuwanda egender based violence saka tiri kuona zviri kunyatsofamba zviri kutambirwa uko vanhukadzi vari kufarawo nazvo
saka chirongwa chenyu ichi chiri kushanda mumatunhu api vamadhuku
mukushanda kwatiri kuita nekurudziro yatiri kufamba nayo iyi tiri kubata chipinge district nekuti tiri kushandisa tsika dzevandau asi muchipinge district mu tiri kubatsiridzwa nemari sechi dzatanga takaita tichiona kuti tine nharaunda dzakanya kuwana zvatinoti dziri more rural muchipinge imwewo pamawadzi 38 ari kuchipinge tiri kushanda mumawadzi 30
mane nguva yakakura zvakadii muchifamba nechirongwa ichi
takatanga kushanda nenharaunda yechipinge panyaya idzi dzekudhila negender based violence muna 2016 kuratidza kuti ane makore anopfuura 7 tichishanda tichiita tsvagurudzo munharaunda tikaona kuti zvanga zvakanyanya kukura atingati maharmful cultural practices anga achinya kukudza kuti mhirizhonga iitike anga akuramba achienderera mberi
manga makateerera kumukuru esangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica padanho repeople's republic of china mukurwisa zvinodhaka muchaverengerwa najonga kandemiri
People's Republic of China yatora inonzi neWhite House nhano yakakosha kuenda mberi mukubatsira kumisa kugadzirwa zviri kunze kwemutemo kwefentanyl. Fentanyl ndeimwe yezvinodhaka ine chekuita nekukwira kwendufu dzinokonzerwa nekunge munhu atora zvinodhaka zvakawandisa idzo dziri kukanganisa America mumakore achangodarika. Mutauriri weNational Security Council Vashon Savet vakazivisa mumashoko avakaburitsa kuti PRC ichatanga kuita urongwa hwekutara mishonga mitatu inoshandiswa mukutanga kugadzirwa kwefentanyl kuti inge isingabvumidzwe. Kutara uku kunobvumidza kuti chinodhaka ichi chiiswe pasi pemitemo yemunyika nekunze kwenyika inosunga mashandisirwo acho. Vakati zvinotara danho retatu rakakosha ratorwa nePeople's Republic of China kubva zvasangana mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePRC vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vakasangana muna mbudzi gore rapera. Vakati chiitiko ichi chinotevera musangano uchangobva kuitwa nevakuru vechikwata chinorwisana nezvinodhaka checounter narcotics working group chevakuru vanobva kuAmerica nePRC apo nyika mbiri idzi dzakakurukura zvirongwa zvakakosha zvinosanganisira kukurumidza kutarwa kwemishonga inogadziriswa fentanyl kuti isabvumidzwa nekuwana nzira dzekuwedzera kushanda pamwe kwevemutemo. Panyaya yevemutemo muna chikunguru America yakapomera chizvarwa cheChina Min Su Fang nekuva nechekuita mukuronga kupinzwa kweinofungidzirwa kuti mishonga yekugadzirisa fentanyl yakawandisa munyika yakawanikwa mudunhu rekuchamhembe kweTexas. Muchuchisi mukuru weAmerica vaMerrick Garland mugwaro ravakaburitsa vakati murume uyu akatongwa nemhosva yekupinza mishonga inogadziriswa fentanyl kubva kuChina yekuuraya mamiriyoni ezvizvarwa zveAmerica. Vakati fentanyl ndicho chinodhaka chakaipisisa chati chasangana neAmerica munhoroondo uye bazi rezvemutemo rakazvipira kupatsanura chese chinobatanidza kufambiswa kwefentanyl pasi rose. Nekuda kwaizvozvo America yakatemera zvirango makambani nevanhuwo zvavo vekuChina vanodarika 10 vane chekuita nekugadzirwa kwemishonga inoshandiswa mukugadzira fentanyl.
Tinotenda jonga nezvabuda kumaolympics mumanyi wezimbabwe Isaac Mpofu apedza ari pachidanho chegumi nepfumbamwe kana kuti 19 pamakwikwi enzendo refu kana kuti marathon. Aiwa, amawadiwa atashuka kumagumo echirongwa chedu. Anukunika ini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti murari zvakanaka vatereri. Doksi ya mina Gibbs Dube, munaudze, isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGive Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho, imali kamnangagwa eyezani iyaphuma kuphela igcwele emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshuda abalamota.
Badla malahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapolisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yena leyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele kwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla leZANU-PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatholi imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapolisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho, imali kamnangagwa eyezani iyaphuma kuphela igcwele emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshuda abalamota. Imota zakhona basangathi nxa umsebenzi uphelele. Uhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidliza ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi-ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi linamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalinamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetha izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome, igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali, kodwa asinge sihlawula mali elizwe likhona ikuphela nje kade sibagijigiji babe baphethekile bagijigiji balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto, futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano wesadik kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela nxa kukhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa isadik siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa kurhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures eZANU-PF. Yikho ngithe khona mina kunjenje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bakutsho ukuthi abanamota, kuthi imota zebe zigcwele zithengwa uhulumende. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi supholile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures eZANU-PF emakhaya lezinduna.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions, owexoxa le-Studio 7 eseHarare. ubanda lezano PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile ukwenziwe nguhulumende.
Amapolisa ungakhangela vele department yena leyana lugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abesizwe sithola isevisi eqondele namapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulele umuntu, amapolisa angahambe eboleka izimota ize siyafinga lapho afikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ehlupheka, ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi? Ibudget kule yakho
Gipsy, ungakhangela Gipsy, ibudget yakhona ikhona. Nti mini se Home Affairs ile budget yayo. Lanxa kunjalo Gipsy, ukuthi njengoba ngisitsho yinthi mina amapolisa abe vele angana ayasilela, mina yakuthabela Gipsy khona ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo, umsebenzi onzima kangaka. Hayi okwesadika, okwesadika hayi ambuli ukuthi amapolisa lokwalokuthi kulungiswe lesadika. Hayi, mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezo ezigwanileyo ukwenzela ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo. Yo msebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gipsy. Even lanxa kuthi okuthengisela Gipsy okukwenziwa ngabantu, amapolisa abayeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangu dlwangu. Khangela Gipsy nxa ufuna, khangela sikhangele ne-Britain kunjani. Khangela kathi sabantu ebezenzani betshisa i-property, betshisa ngapho kwakade selikutsho Gipsy ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise with the occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla lezano PF bexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafure mbula.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumele uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa emkambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe eKwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthele linyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock at $80 or so.
Ngithe ngifika lapha ngizokufa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathenga besithi unikela ukuzithengisela njabo uyasengiyithenga nge-$50. Uhulumente asemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya. Zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba lamalanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende sithi wenza lokhu ukuzavikela abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lomsakazi we-Studio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwe nguhulumende. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndubo ezijiyeneyo.
Omunye nomunye usokhulwa manje. Mina nxa ukuthengisela umntwana wesikole sokumele mele ziyaqoqwa abaliphela kabakubulo njalo. Yena umuntu nase kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona ukubahluphayo kubahlupha njani, ngoba inkomo ngiyayithekela kodwa sekuthiwa ziye endaweni ndiwayibenzela ukuthi athi iteksi sebeteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloke sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Akuthi ngoba sithengisele induku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga intengo ephansi asikwazi. Kanti-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokho-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo zantando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina
zisikhiphele udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabambi amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathise kufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo namanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ngube.
Siyabonga kakhulu ke Albert Ncube khonangapho ke emajawunjeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi babhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose 190 ababhonjwe ngele-Israel namuhla bafela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sesiyasondela almost 3 months lapho amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngenza-ke sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abe ngekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anawe ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. Kulamanye ama-cases lapho ahamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Yabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Gcina uthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le-improvement eku-providing i-service enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe engekho basinike ishetsho esizayisaculata kuma-residents.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondana ukuthi ngaphoka kulamanzi ngaphoka kulamagetsi,
endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even langumeya wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water, and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare iBulawayo as a state of emergency. Sile ezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park, lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifiki amanzi, and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi, benatha amanzi esahlanzekileyo avela ku-council.
Lo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, nakho kwethule namhlanga. Untukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu duvo, lilandelwa iGweru Urban, Visabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu yeGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residents stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopo labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngakhe, ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ukufika nje bagamula isihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede ukuyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelelanga. Ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli izilwane ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu bacebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi lezambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinisa isandla, ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njenge nsanganiso yabasali kuyini eliwenzayo ngoba kule ngozi lapha emkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike saweza thina as iProgressive Residents Association. We have tried to engage city council yethu, municipality yethu, issue ye sewer system. I'm sure Umeya Wethu Omutsha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplant yethu endala lentsha zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then the manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu labo abakhwenzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council, ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhwenzela ezi-right abazafaka khona endaweni e-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlelwa kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazithwalisebesenkingeni eyekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathumela kusasa ujahulo kwethu. Kwezemidlalo abakatoli imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye 2024 Paris Olympics ekuqhubekela phambili kule France. UThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwanashe Makarau nobabeke phansi emdlalweni wokugijima we 200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethana basale abantu beZimbabwe balokhe bekancedisa fana la beba supporter ngoba nxa siya kujene uyayo ka LA 2028 leshi ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics ya first Olympics befika ku final and then omunye afike ku number 6 still for sure the 3 ukuthi athole imedal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi ningabenze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabi position yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku 19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amathes akhe labo. The time ayigijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama conditions abezima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ikoloko okuphumileyo amalanga amajwana adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers begave their best besenza ama-personal best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi nokusipesi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi babesikhalazo bebebonga sibili bethi babebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebesekela njalo bebebonga ukuthi because siya phambili bonke babona ukuthi bazabe ku-project ya ku-LA 2028 ngoba siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani kumi njani kusasa?
Kule Women's Marathon siro Rutendo Nyahora oyagijima representing Zimbabwe ku-marathon. So ya ukhangelele la ukuthi utuza uzanika konke alakho and ikwe service samsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo 8 o'clock ngeZimbabwe time. So same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana la. So ikwe siyabe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulela, but yes, ubekhangelele bethembisa namhla ukuthi uzanika konke alakho and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France.
The voice of America, VOA.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kaMasikandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lomculi udabuka eSibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nawe xoxa loNtukamini Komo weStudio 7.
Ngiyabonga Studio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano gospeli. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze, abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye uyinesono, umntwana lo naye uyinesono, bonke laba nabo balesono, nabo bayeza bizono. Inesono awunami ngilesono, inesono awunami ngilesono, inesono awunami ngilesono, nami ngilesono izono. Bonke laba nabo balesono, labaphuza umpethu nabo balesono.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombolo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi number 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana, YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele, oba kumadlela khona leZimbabwe lako ezirejista kunye nabanye ezinye izitudio zakwamthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yeze baba, yebo sebenzele.
Kuleke ichakala kosibula kulangale kejawunda eGwanda ngothina lokusasa singakuthola lesikhangela ezinye izihloko zendaba badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapolisa ngurhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukamini Komo losayida umanjinela wethu. Bolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.